Mwa mbereki, uyasina kuda kudomwa nezita, akatambira chiziviso chedano iri kubva kuchikoro chemwana wake nezuro. Atanonzwisisa chose kuti danho iri rinogona kubatsira kudzivirira kutekeshera kunogona kuramba kuchiita chirwere checovid-19, asi ati izvi zvinodhurira vabereki.
Pakudiwa imwe mari yekuti titorese vana vaitwe matesti aya, and ndiri kutarisa nekuwanda kwakaita maboarding schools muno muZimbabwe kuti matest kits anowanika here anokwana kuti vana vese vange vachiitwa matest vasati vadzokera kuchikoro. And nenyaya yeperiodi yavapa yekuti 24 hours, zvinoreva kuti kumaservice provider kwacho kuchaita pressure and it's likely to trigger maprice increase. Maservice provider kana vaona kuti service yavapa demand, vanogona kukwidza maprice avo. Kuvabereki zvinenge zvakaoma. Maybe zvaigona kuita nani kana chikoro chiri icho chaigona kudeedza vanhu vacho vanotesta, vana vongotestwa vari panzvimbo one, uye chikoro chichibhadharawo chimwe chikamu kana kuti government yoita iyo testing kuitira kuti maexpenses asanyanye kuwanda.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine matanho akatarwa anobudisa pachena kuti ndezvipi zvinofanirwa kuitwa muzvikoro, vakati hapana mutemo unomanikidza vadzidzi kuti vave nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere checovid-19.
We do not force our learners to bring COVID certificates, and we advise all schools that are doing so to abide by the standard operating procedures.
Hatimanikidzi vadzidzi kuti vauye kuzvikoro nema COVID-19 certificates, uye tiri kukurudzira zvikoro zvese zviri kuita izvi kuti zvitevedzere matanho akatarwa ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika pari zvino. Mushure meongororo yakaitwa gore rapera, hurumende yakati vana vane makore 14 zvichikwira vanokwanisa kubayiwa nhomba asi vasingaite zvekumanikidzwa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMusa Kika vati mitemo iri kugara ichiitwa nehurumende pakudzivirira kupararira kweCovid-19 ndiyo inofanirwa kutevedzerwa, kwete zvimwe zviri kunze kwemitemo iyi.
Pari zvino tine statutory instrument, tine matanho akaziviswa nemutevedzeri mutungamiri wenyika Vice President Chiwenga. Matanho iwawo haasanganisire kumanikidza vana vechikoro kana kuti vana vema college kuti vange vachiproducer a negative COVID-19 certificate kuti vange vachiuya kuchikoro panotanga zvikoro muna February muno. Saka zvikoro zviri kumanikidza vana vechikoro kuti vange vachiuya nema COVID-19 certificates ari valid for 24 hours, zvino zvisina kutsigirwa nemutemo wedu pari zvino. Hongu zvikoro kana mabhizinesi makambani vanotenderwa kunge vachitora mamwe matanho ari pamusoro pematanho atarwa nemutemo, asi matanho iwawo haakwanisi kunge ari ano disadvantage kana kuti anoita kuti vamwe vazosara vazovharirwa panze vange vachitadza kuenda kuchikoro. COVID-19 certificate irinotora mari, havasi vese vana vechikoro vanenge vane mari yekuti vange vachikwanisa kuwana certificate iroro vauye kuchikoro.
Dr. Henry Madzorera avakambo vegurukota rezveutano vati havaone kumanikidza kuti vana vechikoro vave nehombowo hwekuti havana COVID-19 kuchibatsira. Vati zvakakosha kuti hurumende ione kuti matanho agara aripo ekurwisa COVID-19 muzvikoro atevedzerwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.